Wongu ndinodavira kuti vadzidzisi vakawanda vakaenda kubasa nezuro kuti vangawana mazuva vasingaende sekuti vhiki rakapera rakabva rasanganawo namastay away amamwe masangano. Saka vadzidzisi vakaenda kubasa vasingadi kuti vaite 5 continuous days absence. Nokuti kana ukaita 5 continuous days absence mutemo weLabor Act unoti unokwanisa kuti uzotokanudzingwa basa. Saka iko zvino tiri paincapacitation modus operandi heri ndeyekuti haufani kurovha 5 continuous days. Saka hongu nezuro vakaenda kubasa asi nhasi namangwana kana vhiki rinozouyai vashoma vadzidzisi vachaenda vasinawo kuendawo nezuro.
Ko imwe muzvikoro makamira sei?
Muzvikoro mamusinawo kumira zvakanaka. Vana vechikoro havana kuuyawo nokuti papane nyore kupe kwekuti even stay away iri kukontinua pachibudawo dzimwe nyuzi dzaiti kune vamwe vangangofambawo even masoja tichitiretena kuti angangorova vanhu sokuti kune maticha wakarohwa nevana vechikoro namasoja. Asi kubva mangwana zvichienda mberi vadzidzisi vashoma ndo vanenge vachiinda nokuti ivo vasina kuripota nezuro ndo vanenge vachienda kubasa.
Mazuva amakapa hurumende kuti itarise munyaya yenyu anopera rini?
Mazuva aya anopera nomusi weFriday vhiki rino. Saka kana Friday yapfuura isu sevatungamiriri kana maleaders amaunions hatizokwanisi kufosa varayiridzi kuti varambe vachienda zuva rimwe, vamwe vanga vachienda maviri. Izvozvo hatizokwanisi. Taatimbofunga kuti kana vari vanhu vane chido chokuti nyika ende mberi, nyaya iyi yekuramwa mabasa inofanira kuti ipere vhiki rino. Vhiki rinouya risati rasvika kuti tisazve tabata murefu bata mupfupi. Asi varayiridzi vakazvipira kuti vhiki rinorero zvikoro hazvo ngazvirege kungovhurwawo.
Mune tarisiro here yokuti vangauya kwamuri kuzoita hurukuro nemi?
Tarisiro tinayo savanhu vagara vanoita zvinhu mune zvakajeka tichipesowa malabor issues. Asi dambudziko ndokuti vanhu vatiri kutaura navo vakaoma musoro sechigogodza. Hationi vachizouya neofa iri nani. Vanhu vanoda kuzoadresa zvinhu kana vatanga vambouraya vanhu kana vatanga vamboona vanhu vademonstrate. Saka isi taifunga kuti zvinhu zvinofanira kunaka kwete kutanga waona vanhu vachidemonstrata zvinhu zvichiita manyamamire nerongo kuti uzogadzirisa zvinhu.
Saka kana chishanu chikasvika pasina zvamanzwa kubva kuhurumende, kutangidza nomusi womufurwa hamusi kuenda kumabasa?
Izvo ndizvo chaizvo zvatiri kuudzwa navatungamiri navarayiridzi vatiri kutungamira kuti zviri nani timbora mabasa kuda hurumende ingatinzwa, sezvo iri hurumende inoda kungozonzwa zvinhu kana zvamboita dambudziko. Saka varayiridzi vatitungamira kuudza kuti ngatibatanai savarayiridzi timboratidza hurumende kuti hatina mari tatambura. Tiri vanhu vangova mashanguropata vangofambira dhongi rakafa. Hurumende inofanira kuti igadzirise dambudziko ravashandi muZimbabwe.